Zvihuru nezvihuru zvevatsigiri veZANU-PF zvaungana panzvimbo iri pedyo neMukoba Teachers College muGweru apo vamunangagwa vaita musangano nevechidiki vebato reZANU-PF. Vamunangagwa vakurudzira vechidiki kuti vavhotere bato reZANU-PF nekuti ndiro rakasunungura nyika kubva kuutongi hweudzvinyiriri, vachitiwo kuvhotera bato iri kwevechidiki inzira yekuchengetedza nhaka yavo. Vamunangagwa vatsinhira mashoko avari kugara vachitaura ekuti vanoda kuti sarudzo dzive dzakachena uye dziitwe murunyararo, vachiti vatsigiri veZANU-PF havana chikonzero chekuti vaite mhirizhonga nevemapato anopikisa nekuda kwekuti vakawanda kupfuura vatsigiri vemapato anopikisa ava.
Takagara pasi nevamwe vakati no, we want free, fair, transparent, credible elections. Tio garis. Bonai kuana pamakaita. Amuko wani kumaka guma kufi. Why would you want to be violent against kana umeweka pamunu? Ignore them. I ignore them myself. Why should you not ignore them yourself? Havako.
Vamunangagwa vati vanonzwisisa zvichemo zvevechidiki zvekushaya mabasa nezvimwe, vakati kubva pavakapinda pachigaro chekuve mutungamiri wenyika, hurumende yavo iri kuita zvirongwa zvakasiyana-siyana zvekusimudzira upfumi hwenyika nekumutsurudza maindastiri. Vamunangagwa vati ishuviro yavo yekuti vechidiki vakwanise kuita zvemabhizimisi kusanganisira ezvicherwa, vakati nyika yeChina yakapa hurumende mari inosvika mamiriyoni 100 yekubatsira vanoita zvezvicherwa. Vati vanoda kuti Zimbabwe ive inoverengwa panyika dzinenge dzichinzi muchirungu ma-middle income countries mukati memakore gumi nemasere.
Kuti tibutse maindastri, vana vawane mabasa, vana Zisco Steel zvinofanira kumuka. Muno muGweru 6 months ago kuti wakausiko vamuri kuona zviri kumuka padiki nepadiki. Mubulawayo indastri yanga yafa yose. Tiri kukwezva investments kubva kunze kumutsa industry mbuluwayo. Railway yedu yanga yafa. Tiri kukwezva investments into the railways. Iko zvino yakutanga, even the volumes of cargo is increasing by the day. Tiri kuita izvozvo.
Vamwe vechidiki vauya kumusangano uyu vauza Studio 7 kuti vari kurarama nekuchera goridhe zvisiri pamutemo, asi vati vanoda kuwaniswa mukana wekuti vaite zvezvicherwa vasingashungurudzwi nemapurisa. Mumwe wevanhu ava ndemumwe angozvidoma nezita rekuti Stuart, uyo anogara kuShurugwi.
Chikumbiro changu chachiri chekuti dai hurumendewo yakwanisa kuziva kuti kuShurugwi kune vana vanorarama nechikorokoza, kunzi Shurugwi hunge chikorokoza igold. Saka ndachikumbirawo seFalcon gold mine yakamira kumaina mukamba down matruku atiri kudzingirigo. Saka ndachikumbira kuti hurumende dai yaonawo kuti mayouth ari kuraramira mukamba down, ndo matiri kudi, matiri kushanda. Moita mhuri dzedu dzirarame, timbomira kudzingirigwa nesupport yakambouya mazuva apera, vambomirawo timaine.
Munyori weboka revechidiki vapupuraito garepi, vanove mumwewo vatungamiri weboka revechidiki vataura pamusangano uyu, vakurudzirawo veruzhinji kuti vasavhotere mutungamiri wechimwe chikwata cheMDCT vaNelson Chamisa, vachivati vanonyepa. Kurukota rezvemitambo vakazembeka zembe, avo vataurawo pamusangano uyu vakurudzira vamunangagwa kuti vasunge vanhu vavasina kudoma nemazita vavati vakaba vakatiza munyika vakazodzoka. Vaimbove gurukota rezvekutongwa kwematunhu vaSevia Kasukwere vakadzoka munyika munguva pfupi yapfuura mushure mekunge vambotiza munyika, apo pakapindira vechiuto mune zvematongerwo enyika. Ndakamirira Studio 7 muGweru, ndini Taura Ishava.